Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, mbudzi 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19.
Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepa uye nyika yapapi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa odzoka kubva kuBotswana vachitarisirwa kuradzika gamba renyika vaSimon Kayamoyo kuNational Heroes Acre mangwana.
Nyaya yekuregista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu. Tinosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo, MDC Alliance.
VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vanyorese vatsigiri vavo kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19, zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti 4,699. Mumazuva matatu adarika hapana munhu afa nechirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye pavanhu ava pane vana vechikoro vasere kubva kumasvingo, vaviri kubva kuBulawayo. Izvasiya vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere, kana kuti 133,638. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematanhatu, kana kuti 3,658,966. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemana zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti 2,744,192. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri mubishi kuvaka malibrary nekuisa makombiyuta muzvikoro zvose zveruzhinji kubva kumaprimary kusvika kumayunivhesiti senzira yekupa vana ramangwana rakajeka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro manheru pagungano rekucherechedza zuva revechidiki reWorld Children's Day uye makore makumi manomwe nemashanu esangano reUnited Nations Children Fund, kana kuti UNICEF, kubva parakaumbwa muguta rekasane muBotswana. VaMnangagwa vakaudza gungano iri kuti hurumende yeZimbabwe izva iri kuita zvose zvainogona kuti ipe vechidiki mikana yekuti vagove neramangwana rakajeka.
Tinoona zvakakodzera zvikuru kuti zvinoshuwirwa nevechidiki zviiswe mumutemo yenyika uye zvionekwe zvichiitika pasi pehurumende itsva muZimbabwe. Tinoona zvakakodzera kuti zvikoro zveruzhinji zvive nemakombiyuta nemaraibhurari.
Zwa iri rakapembererwa muBotswana mushure mukunge mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi avakadomwa neUNICEF semumwe vatungamiri vachabatsira kutsvagira rubatsiro vana bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zuru mazana masere kana kuti 1.8 billion pasi rose. Vakuka vamunangagwa vahakainde ichilema vekuZambia pamwe chete navahei Gengkop wekuNamibia. Vamasisi vakabatana nesangano reUNICEF vakakokawo vana makumi mana nevashanu kubva kunyika nhatu idzi kuti kuitwe muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga nzira dzingapa vechidiki vari kuchamhembe kuAfrica ramangwana rakajeka. Vamunangagwa vatiwa hurumende yavo iri kupa vechidiki mikana yakasiyana-siyana ingavararamisa kana vapedza chikoro.
Chakaisa mainnovation hubs muzvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti anenge akwanisa kuuya nepfungwa yekugadzira zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwedu anopiwa mari kuti agadzire zvaanenge achida obva anovhura kambani nemari yaanopiwa kuburikidza nechirongwa chemainnovation hubs.
Asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 parunare kuti urongwa hurumende ushandise zvo zvikoro zvisina magetsi.
85% yemaprimary schools hainawo magetsi, 65% dzekumasecondary school hadzinawo magwenya okuti angalaitika. Saka tisati tataura zvemakombiyuta angazoita malibrary, tinofanira kutanga tatarisa zvekuti tine magwenya here ekuti abatidze makombiyuta.
Mukomana ari kuita form 5 paNyati High School ngoSlanti Nyati uya inga akatungamira chikwanda cheZimbabwe akaudza gungano iri kuti nyika ichine rwendo rurefu pakusimudzira vechidiki. Nyati uya akatanga chirongwa chekugadzira mabiogas digesters kumusha kwake kuVictoria Falls akati kushanduka kwemabiriro ekunze kuri kutadzisa vana vazhinji kuti vaende kuchikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF gore rakapera rakaratidza kuti kune vechidiki vanosvika mamiriyoni mana nezviuru makumi masere kana kuti 4.8 million vari muurombo unotyisa muZimbabwe, izvo zvinoita kuti vasava nemikana yekuti vabudirire. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa avo vadzoka munyika nhasi vari kutarisirwa mangwana kutungamira muurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vasimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre. Vamoyo vaive mutauriri webato rezanupf uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. Vamoyo vakanonoka kuradzikwa sezvo vamunangagwa vakakumbira mhuri yavo kuti vavamirire vatange vadzoka kubva kuBotswana. Mutumbi wavamoyo uri kuOne Commando Barracks muHarare uye uri kutarisirwa kubvako uchienda kunoradzikwa. Mhuri yavamoyo nhasi yaendawo kumarinda eHeroes Acre kunoona pavacharadzikwa. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dza9:30 mangwanani. Mukuzeya nezverufu urwu, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi avo vange vachishanda navamoyo.
Tinoziva kuti vaSimon Kayamoyo yaiva mupambi murwi mukuru munyaya dzezvekurwira kwerusununguko yenyika yeZimbabwe. Ruzhinji rungada kuuya kunzvimbo yeNational Heroes Acre kuparuremekedzo rwokupedzisira. Tinozvitenda izvozvo ende tinoziva kuti ruzhinji rwuri kuda. Tinonzwa vechidiki vari kutifonera navakuru navamwe vari kubva kumaruva vachibvunza kuti mutauriri wedu achavigwa rini. Tinoda kunge tiripo, asi isusu hatina zvatinokwanisa kutaura seDepartment of Information.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti zvizhinji zvinoziviswa kuvakuru, sokuziva kwamurikuita kuti munguva ino inguva yeCOVID-19, naizvozvo maactivities edu nemaprograms ose nemagungano ose anofanira kunge achitaridza achiratidza kutevedzera tsika nemitemo yakatarwa. Asi kune vechidiki vakateerera musi ucharadzikwa vacomrade SK Moyo nomusi wemuvhuro. Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo, kuti varume ava vari kubvepi uye nyika iyi yapapi, zvekare vari kuindepi nyika iyi, kuuya kwayakaita yakauya sei, sei varume ava vachiramba vakazvipira kushandira nyika yavo. Isu tichazvigonawo here sevechidiki kuzvipira kwakaita seuku, kuda nyika yedu kwakaita seuku, kwekuti tisvike pakuti hatifi takaneta kana kupera simba tichishandira nyika yedu sezviri kuita vakuru ava.
Asika vamwe vanoti pane zvakawanda zvisiri kufamba zvakanaka zvinozovaudza mwoyo.
Tinofanira kuti ticherechedze kuti hongu tingava hedu nezvitutsungo zvatinazvo, hongu tingava hedu netarisiro dzakakura kwazvo, asi ngatitendei patasvika, nokuti haisi nhando kupasvika. Ibasa guru rinenge richiitwa navatungamiri. Ngatiteedzerei mutsoka dzavatungamiri, tichiteedzera gwara romusangano, gwara rokuvaka nyika ravanofamba naro. Ngatidzidzei kubva pamuonde vachiri vapenyu.
Mukuru mubazi rezvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Zimbabwe Electoral Commission iri kutarisirwa kutanga musi wa6 zvita urongwa hwekupinda muvanhu ichivanyoresa kuti vavhote musarudzo dza2023. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti riri kuda kutsvaga mavhoti mamiriyoni matanhatu zvikuru kumaruva, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutsvaga rutsigiro kubhinga. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vamike bima vakaudzawo studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri vavo mamiriyoni mashanu vanyorese kuvhota, asi vemdc alliance vari kupomera mapurisa mhosva yekuvhiringidza urongwa hwavo hwekunyoresa vanhu kuvhota. MDC Alliance inotiwo iri kurambidzwa kuita misangano yayo, uye vatsigiri vayo vatanhatu vasungwa kuepworth muHarare nhasi vachiita musangano. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VMDC Alliance vanotiwo havana chivimbo neZEC, asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakaudzawo studio 7 kuti pane vamwe vanongoda kusvibisa zita reZEC nepamwe painenge isina kana kukanganisa. Vanoti vakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSweden Chirodza.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu, anosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo yeMDC Alliance. Asi taona kuti mapurisa zvikonzero zvavakapa pakuvasunga zvinge zviri zvekunyepa. Tikaonawo futi kuti yaingove nyaya yekuedza kuvatadzisa kuti vaite basa rekenge vatumwa nebato kuti vaiti.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vaende kunonyoresa kumahofisi eZEC?
ZEC kwairi kure nemama constituents kataisa St Peters Pumula iri kumacheto chaiko chaiko kweguta reBulawayo. Saka munhu kuti abve ikoko nemari dzake achinosvika kufamona pedyo nefire brigade haachina kuyana kure, zvinotoda munhu akashinga. Saka izvinoona kuti zvinhu zviri kuitwa maune neZEC kutadzisa vanhu kuti varejiste kuvhota. Ende mukacherechedza vanhu vakawanda vanenge vachizorejista kuvhota ndevechidiki. Saka maonero edu ndeyekutoti ZEC iroda kukonesa vechidiki kurejista kuvhota.
Saka muri kuita sei kuti mukurire dambudziko iri?
Kuridziro yedu iri kuti vechidiki uyai, tinokupai transport, tinokupai motokari kuti muende muno rejiste kuvhota. Maafidavhiti ZEC iri kuti inobatsira, asi mukacherechedza nguva yadarika ZEC inge isiri kubatsira vanhu nemaafidavit. Saka ngangoti mazuva ari kuteera kwemasondo matatu, ZEC ichaenda kumaconstituency kuti zvireruke vanhu varerutsirwe panyaya yekurejista kumuvhota. Asi izvi zvichiitikwa isu tinoramba chingotsutsumwa sepati.
Ko munogotsutsumwa sei zviri izvo zvamuri kuti muri kuda vachirodza?
Hazvizvinhu zvinotifadza sekuti hatingati isusu programu ye5 years yemakore mashanu ZEC yoti iyo inoenda kumaconstituency kwemasondo matatu. Ndo yatinoti muchirungu too little too late. Isusu fungidziro yedu yengeri yekuti dai ZEC yaenda kumaconstituency ichinogara ikoko kwatinotenga chingwa, itinotenga ufu kuchivawo neofisi yeZEC yekuti munhu wese anenge ada kuregista kuvhota anenge achidini achikwanisa kuti aregiste kuvhota. Nokuti registration kana ichitaura muchirungu inonzi a continuous process, anofanira kuregista mazuva ese. Izvi tinoona kuti ZEC yakazvita maune kuti ikonese vanhu vakawanda kuvota.
Sei mchidaro.
Na uti tinoziwa isusu kuti Zanu PF inoda utitore ma constitution mbula wayo ichiende sa kunzimbo. Zanu ziwa kuti wane rutsigiru. Saka ze ati chenesi panyaya zakadai. Pane nyaya delimitation iri kuuya yekugadzira kwema constituency inouya every 10 years.
Zvii zvamuri kuona?
Tinoona kuti ma constituency anenge magwegwe ari mudambudziko rekutoshaikwa zvachose kana paakugadziriswa ma constituency matswa. Sekuti vanhu vakaregister kuvota kumagwegwe vashoma shoma stereke. Kune vanhu vanoda ndongo vanosvika 15,000 vanodikanwa i22,000. Zvatingangoti minimum inodikanwa per constituency i22,000, maximum inodikanwa i27,000. Asi magwegwe inowanikwa iyo ine 15,000 vanhu, ichireva kuti basa riripo. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu kuti please tora nai nguva iyoyi muregister vamunokwanisa kuti muregister.
Mutauriri weMDC Alliance mudondo reBulawayo vaSweden Chirodza vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muSudan vanoti vatenderana neveruzhinji vange vachiratidzira kuti mutungamiri wehurumende ainge apidigurwa nemauto aya vaAbdalla Hamdok vadzoserwe pachigaro. Izvi zvaitwa mushure mekuratidzira kwakasimba kwanga kuchiitwa nevanhu munyika iyi uye kupindirawo kweUnited Nations neAmerica. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota runa nezvemukati meAmerica amai Deb Haaland vanoti mazita ose anonyomba kana kushora mamwe marudzi muAmerica achabviswa mumagwaro uye pane zvivakwa zvopiwa mazita matsva. Amai Haaland ndivo munhu wekutanga werudzi rwevakatanga kugara muAmerica kana kuti manative Americans kuva nhengo yedare remakurukota muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Gove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa tinoti early child marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kwevanhukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana chiri chinhu chisingakurudziriki, nokuti isu tiri kusangano kwedu tichozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Tindokwanisa zvitarisisa miviri yavo haisati yanyatsa kudhevheropa. Tinoti during labour ka pane certain development anofanira ndowasvika kuti unyatsokwanisa kuget through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future tinotarisa vana vakawanda who could be potential leaders as an organization that grooms leaders, especially the some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vamwe vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaanofanira kunge achitamba kana nguva yake yaanofanira achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana panozova tina kesi dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda, zvinova izvozvi zvinodzora potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye arorwa achiri mudiki, arorwa ari mudiki kudaro yazvikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because anaopiwa mukana wekuchuza kuti nini kandazokura ndisazovei. Pamwe mwana iyeye angane agresevhen ende zvasinde mazokaticha kandadzidzi inka ndazokura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kukombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzidzira because iri kupera vachiri vadiki.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent
Mutemo wenyika unoti munhu anofanira kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanira kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekuroodzwa kwevanasikana?
Semaonero angu ndinoona zvikonzeresa confusion yakanyanya nyanya nekuti unoenda kuchistage yekurohwa 18 years but then age yekukonsenta kuenda pabonde 16 years ende makashashisa kuenda bonde pane maconsequences azvinyaya nazvo ende matambudziko anokwanisa kuya especially nekuenda pabonde inhumbi ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audzwa kuti ngaachinoroorwa saka wakubva wanzwa consent of sex but then autaconsent kuita the responsibility
tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika tinoona kuti denda recovid-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika nemaonerenyu denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekuroodzwa kwevanasikana
inini semaonero angu ndinoona covid-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwei takatarisa nemuyekuroodzwa vachiri vadiki nokuti vakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiti hapana chaari kuita anongomuka otsvaira obika akuenda panze and 5 months down the line mwana uyo avane pamuviri ende munharaunda yedu tinotaridza wanti mwana uyo ane pamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri zvinova zvinokurudzira machild marriage also vabereki vedususu some of them vairarama neinformal trade saka because of covid-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita pakuzona mabereki vakwanisa kutsvagira vana kuchero nanhendiasbecause vakasina chikafu vamba vasina chekubata handiti but in as much as covid-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage hatifaniri kukangana kuti before covid-19 yavepo zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvitoripo ende kare pabrita zvinvesi because ende itori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanei nevanhu right now because of covid-19 vanhu vane tani yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanise kuona because these most of time dakubuda paruzhinji.
Aiwa takunzwai zvakanaka muzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu. Mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinosangana zvakare pachirongwa cheLive Talk The Connection nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Maikove Mhuri yeZimbabwe. Tinosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi.
Ndinoitwa Mukoma Chiropa, ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo.